ngatitaurirani zvinoreva mabumbiro emutemo anotonga vanhu vese kana vari mumusangano wavanoti musangano wavo ibumbiro remutemo. Bumbiro remutemo remaovheterani rinotaura hero kuti kubva munhu musi waelektwa munhu anofanira kuzoelektwa after 5 years. Saka varwiri vorusununguko vemuzimbabwe vari kuenda kucongresi mu-2019. Hapana munhu ane simba rokumanikidza organization kana kuti musangano. Chirungu ndo chinonyanya kutaura zvakanaka chiti private voluntary organization. Mawo veterans vari muassociation iri private havasi registered neministry of war veterans kana kuti defense, vakarejistwa neprivate voluntary organization act of Zimbabwe. Saka isusu hatiudzwe zvekuita nomumwe munhu. Kana nguva yedu yekuenda kucongress yasvika, tinongoenda kucongress saizvozvo zvinotaura mutemo wedu.
Saka vamaendera kudare ndivanani?
Vatataendera kudare ndevari kutora nyaya nepadumbu votumwa nasekretari wewomen's league Asira Chibe nekuda kwekuti ane zvinangwa zvake mumusangano nemag40 avo ivo vochida kuimplementa izvozvo seministry. Hakuna protocol yakadaro. It's only a wing yaitaurwa namai Mugabe and havaudzi ministry zvokuita. Ndochitoita ipapo because havasi executive.
Saka matare ati nyaya yenyu inonzi kwariini?
Kudare interdict zve handiti inotaura kuti mirai tozokuudzai kuti nyaya yenyu inopinda rini. Ndozvinoreva interdict kuti inongorambidza vane zvavari kuita kuti varege kuita kuti pazuva nenguva yekugarirwa pasi kwenyaya iyoyo nedare guru redzimosvo. Takaendesa mapepa nezuro vakasevhwa, vamwe vazosevhwa nhasi makuseni
vachiudzwa kuti vamire kuita musangano iwoyo.
Vachiudzwa kuti havana mvumo yokuita izvozvo, kwete kuti vamire chete asi kuti havana mvumo.
Tinozwawo kuti vamuri kupikisana navo vari kuti vari kuenderera mberi nekusarudza utungamiri huchange huchimirira vakarwa hondo yerusununguko. Imwe chaita sei nazvo?
Zvauri kutaura zvinoreva kuti vatosarudza kana kuti vanga vaakuministri. Hakuna kongresi yakadaro. By normal standards kune kusina kongresi yakadaro. Saka hapana chavaita.